Nera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8/2020 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Nepati yatakakwikwidzana nayo ikaruza ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Hurumende yeZanu yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika.
Semadanda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017.
Asi MDC Alliance inoti ZANPF inozviziva kuti iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 inoita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 4,451. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vanhu vaviri vanonzi vakabva kuSouth Africa, makumi mashanu nevana kana kuti 54 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi mana nezvinomwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 147,026. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevashanu kana kuti 1,345. Pasi rose vanhu vafa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina kana kuti vadarika 19,574,000, uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvina kana kuti 724,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni mashanu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 5,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 164,000.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Kutevedzerwa gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC Alliance ndiyo iri kukonzera kushorwa kuri kuitwa nyika zvichitevera kukundwa neZANU-PF kwayakaitwa musarudzo dzapfuura. Asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vaTendai Biti vati zviri kutaurwa navaMatema Danda hazvina nemusoro wese, sezvo vaMatema Danda vachiziva kuti bata ravo reZANU-PF ndiro riri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Godwin Mangunjika anotipa nyaya inotevera.
VaMatema Danda vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato reZANU-PF, ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema pamwe nevaimbo vemutungamiri weBotswana vaIan Khama.
Chinhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino pane nyaya dzavanhu varoti tapambwa taita sei taita sei, idzo dziri nhema. Vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muZimbabwe hamuchagarike, muZimbabwe hamusi kufambika zvakanaka, tine pati yatakakwikwidzana nayo, takwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Vati zvakakosha kuti nyika dzemusadic nemuAfrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe, mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi. Vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savaMalema navaKama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva.
Vanhu veZimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi, because isi tinogara muZimbabwe hatina kuzviona. Zvinoonekwa naKama ari kuBotswana uko asina mukadzi, ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa. Apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuZimbabwe vari kurohwa. Vari kurohwa kupi? Nani? Iwo uri zvako mubako.
Vatiwo vaimbo venhengo dzeZANU-PF vakaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro peZimbabwe vachiti vakashungurudzwa, asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara. Asi mumwe vatevedzeri tungamiriri webato reMDC Alliance vaTendai Biti vaudza Studio 7 kuti vaMatema Danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo.
Matema Danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita make up kupenga iyo election yaanotaura, anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018, anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017. So kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufupa zvese ndezvemari, isu MDC tinoiwana mari kupi? Kana senda hatina, totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema, munhu akaita saEFF, tionge tine mari. Kana tine mari yekutenga tiana Julius Nyerere, ana Julius Malema, zvoreva totove nemari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi.
Vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navaMatema Danda, bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadic dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe. Vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa. Vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
So ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yakuvambwa iyi iri transparent ende ichabatsira vana veZimbabwe, because vana veZimbabwe havasi kuda another government of national unit.
Kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika, vana veZimbabwe, nyika dzepasi rese pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira SADC neUnited Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyurawo vachikurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne
Magweta arikumirira mutori wenhau Hope Shimono pamwe nemutungamiri weTranscom Zimbabwe vaJacob Ngariho. Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti arikudzokera kumatare nemusi wechitatu achinokumbira mukana wekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanoti varikudzokera kumatare sezvo pava nezvinhu zvachinja uye musi wokuratidzira wacho wakatopfuura.
Mukoma Hope Shimoromaindetwa Dag Kota Fifth and Chief wakatotanga dano iroro kurotero nemusi wemuchishanu wakaudza Ministry Nduna kuti wanga vachikumbira kuti Mukoma Hope wanga vachifuda kubva kujeri on bail and nemishurungu best and change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pavakambotanga kukumbirira kuti Mukoma Hope wabuda paopen jail. Izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti Mukoma Hope wabuda bail chaswapetwa July wakatouya ukatopfuura kwavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence saka vari kuti Mukoma Hope wanga vachiwana kusununguka kwavo.
Saka Magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini.
Kwavakapa chikumbiro chavo ichi Magistrate Ngoni Nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo Maindetwa wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusi wemugovera nekuti haasi matara anonzwa munyaya asi Meja Nduna atipeti nyaya ingainzwike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura makoti kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musi wemanhu wechipiri ihoridhe muHarare. Saka Mukoma Hope tiri kutaura kuti nyaya yavo kana kuti Maindetwa kuchema chema kwauri kuti kuti wabude pabheu uchanzwikwa nemusi wechitatu. Mamwe magrounds awakaitaurawo Maindetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita Mukoma Hope kujeri hakusikufadza kunowapa parisk yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogorosi avanga vakapfeka kana kuti mapepe personal protective equipment avanga inawo kana makambohora vasaenda kujeri vakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizivi munomu kunyanyanyanya magogorosi vakanzi ngavabvisei ano magogorosi anochengetedzaya nekuti vakomana vakuma jeri magerigadi ari kuitya kuti vangangotora mifananidzo nemagogorosi iwo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti nyaya ichaiyesuti wabude pabheu ichaendeza mberi nemusi wechitatu kuhwara vemesoscot.
Muri kuronga kuti zviitirwe kuna Chin'ono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangarivhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete.
Hongu ndiita kana Mukoma Moses Ngomona wagweta ravajacob Ngarifhume nezuro chaiyo dzakapihwa nyaya yekunyima kwavo bheu kuhighcourt dzaitaura pese vachiti ndodanho ravari kutora kumazizi Ngarivhume ndikara ndisi kukanganisa vachadzoka kudare nomusi wa trendi ndiwo kana ndisina kukanganiswa next remadi dzisirawo. Mukoma Moses Ngomona wane ari kunarofungari nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitatu mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kudare kuhighcourt wakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangarivhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances. Saka tiri kudavira kuti magweta edu esrp samusoro havasingoriwo vega Maindetwa namukoma Ngomo asi pane magweta akati wandei eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona fidhomo yavo saana muzvaro zvozviri nehamba ari kumhanyapo neapo namukoma leke muchade hama wari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wefu.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwezi mitatu mishure mikuu nyevenutwa kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muGreece. Hurumende yenyika iyi yaisa chitsuva cheporos mulockdown zvakare zvichitevera kukwira zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muchitsuva ichi, kusanganisirawo vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi iyo ine vagari vanosvika zvihuru zvitatu. America iri kutumira rubatsiro rwechimbi chimbi kuLebanon ichitanga nechikafu, mvura uye mishonga pasi pechirongwa chakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rubatsiro urwo runokosha mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica huri kutumirwa zvichitevera kuputika kwebhambu muBeirut nemusi wechipiri. Izvi zvakaziviswa nezuro nechipangamazano chavaTrump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert C. O'Brien. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Zalaika Patea vanogara ivo kuBulawayo, avo vanoti ivo baba vavo vakashaya kubva kuCOVID-19 uye ivo pari zvino vari kunzwa ivo kunge vanogona kunge vakabatira chirwere ichi. Tichange tiri kunzwa kuti zvii zvavakasangana nazvo uye zvekuti chiremba Dr. Simbiso Ranga vemuno muAmerica vanga vabatsira sei.
Ndinonzi Zinaita Patera, ndokufuna ndiri kuBulawayo. Kunoku zvinazvina vana kuti mbomira mushe cause of lately I think COVID yazotekeshera nenyika and vakanga tisina mbogadzirira kuuya kwecovid ii. Takaudzwa kuti zvichauya zvakadai zvakadai asi masymptoms akauya akauya differently, like inini I lost my father just because I did not know it was COVID. Takavaendesa kwadokta akafunga ti inyumonia, vamwe vakatombofunga ti ETV. Tikaita matest akawandawanda, tikaitwa iwo marapid test aako ayo mazuva ano kuti unombotanga watorwa ropa pachigunwe, akabuda ari negative katatu. And in that case ukaudzwa kuti zvinhu maresults ari negative, you tend to relax and it
sei muri kuti vanhu vasavimbe nemarapid test akasiyana sei nemamwe matest akazoitwa baba venyu kuti muzive kuti vane COVID-19.
I would like to warn my fellow Zimbabweans or anyone who's there akateerera panguva inoyi kuti zvoni do not rely on those rapid results. Kuteswa kwachigunhu ukabuda chinzi result yako iri negative, do not rely on those results. Those results will tell you you're negative yet you're positive. That is why we relax and we're having direct contact with my father, yet he had COVID. We know it was COVID. For about 2 weeks exactly. Akazoenda kwachiremba, patakaenda kwachiremba kuLancet House yakazoya nelaboratory yakavatora that swab analysis yakanyorwa kunzi agent. Ezeni usiku uhwohwo ndopakabva pazoya maresults. Musi wawakazopuwa maresults awo makuseni acho vaudzwa kuti ya positive, hamuna kutozorarama, vakazongorarama 1 day chete vatoti see.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kunzwa pari zvino?
Ndirikunzwa kupera simba, ndirikuchaya, ndirikutemwa nemusoro, handina test mukanwa, mausiku ndinoita manight sweats, kutotota chaiko chaiko magumbenzi zvekuti unotonzwa da kumashina achizara sweti, high temperature, kuda kumira, unonzwa kupera simba, kupera zeka, kuda kudonha pasi. Mama vangu vanoti kana vagara vanotanga kufemera pamusoro, tanga kuti vakunzwa kunga vari kunyura. Zvakawanda zvavari kunzwa. Munin'ina wangu ari kuti ari kupera simba majoins asi kana kumbodya mumba macho hamuna kana mufaro, handidi kumbokunyepera isisi mabhulasi.
Makakwanisa kuwanikwa muchiwanikwa muchitestwa here?
Hongu takatorwa musi weFriday but munongozivawo zvinhu zvegovernment ndinoti takataka sekirwa na baba saka takapindirwa vanhu pamutemo kuti vaanze kutora ropa but zvato ne 5 days hapana kana zvati zvauya kana marizauti hapana kana atauya saka tikungorarama nokusima nokungomoyo zvikungotaurwa zvangozitekechera negugru izvozvo izvitisho zvatikungoita
Muzvare Patera vanoti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti vanhu vazhinji vari kuvasema mushure mekunge baba vavo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere cheCOVID-19. Izvo zvakakuchidzirwa naDr. Simbiso Ranga kuti vanhu havafanire kunge vachisema vamwe vanhu vanorarama nechirwere cheCOVID-19 nekuti chirwere ichi chinogona kubata munhu wese wese. Regai tinzwe kuna Dr. Simbiso Ranga kuti vanoti chii nezviri kutarisana na Muzvare Patera nemhuri yavo.
I feel for you and your mother. What I would suggest from what I'm hearing is you need care, medical care that you can get at home. So I say you got muto funera machine bamende kuchipatara. Kana kwanza pai kana mafuno kuti regane oxygen. This soon as that happens, ni mama matreatment. Kana dexamethasone.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndirikugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Ishmael Penyai vanove munyori anonyora mabhuku murimi rwendau pamwewo nebhuku ravakanyora pamusoro peCOVID-19 mururimi rwendau tatitinge tichizwa pamusoro Penyai iyoyo kubva kuna mukoma Ishmael Penyai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Ishmael.
Nokupenda uyo vaJonga Kandemiri ndiva Penyai kuno kuBulawayo Zimbabwe. Tinodakara kuti mweidakara namwe.
Aiwa kunotirwa penyu. Mukoma Ishmael, totanga nekunzwa pamusoro pebhuku ramakanyora pamusoro peCOVID-19 riri mururimi rwendau. Mungataura pamusoro pebasa ramakaita iro.
Bhuku rendakabhara iri reCOVID-19 ngechindau ibhuku rendanyora riri renhetembo dzakashuzwa ngechindau teindotsanangurahe zvinodiwa kuti tiite zuva ngezuva zvinoenderana nemitemo yeCOVID-19 ngatirenge kuti tinode kuti tisambe nyara dzedu nguva ngenguva hatidi kuonekwa teibata nemazicho tinodakara kuti tioneke teihamba takatarangana saka ndatsanangure zviro zvinondoreketwa zuva ngezuva asi ndazvititsanangura ngendimi yedu yechindau kuti anhu ese anozvisise chindau mazwi aya kana kuti information igume kune munhu wese uri Chipinge uri Chimanimani uri Mozambiki inowa ndiyo ndau dzakazara anhu anorekete chindau.
Chii chikuru chakakusundai kuti munyore bhuku iri mukoma Ishmael?
Chakandisunda kuti ndibhare bhuku iri ngerurimi rwechindau ngerwekuti tode kuti chindau chisafa. Tinode kuti chindau it's one of our 16 languages in Zimbabwe. Nangokudaro makore akawanda eshe chainga chisiri paconstitution kuti mutauro asi nyamusi ndinodakara ngehurumende yeZimbabwe kuti yakachibudisa kuti chiite mutauro wakazvimirira. Nangokudaro tatane singi yekuti mabhuku anyorwe ngechindau chindau chienderere mberi zuva ngezuva.
Mukoma Ishmael, zita rebhuku irori ramakanyora nerurimi rwechindau rinonzani uye riri kutambirwa sei neruzhinji?
Bhuku iri rendakanyora ngechindau rinonzi COVID-19 chiriro checoronavirus ndiyo title rebhuku riri renhetembo dzechindau. Bhuku iri riri kudakarirwa maningi ngeanhu vanorekete chindau kuti mani nechipinge na amwe nienda kareja na wahama zangu ziru moza mzakati ee wauya ni muemu wakati wa unodaka zama ningi nago kudara andipe mazabu zaane kute ndie ndere mberini nijijini ndie nyore shirozo chinda wizozo ne mgoa ilipa juze panotiate kuti buku iliende pa online kutumunuweche unyazui mungu muri kuna na Amerika ne Britain ne kuna na Canada muri tenge buku ili muri dakara ilipa online
ili ndo buku lenyure kutanga ilera maka nyora ilo li ili COVID-19 ili mkoma Ishmael
mwashuma mkoma chonga ndine mabuku akati kuti endaka nyora alipano nikati kutanga rechindau ilozo nekwe zirikanyi mupata nizgoewe netemo zaka shuzu wange chindau zino pata pata zese zituno kumana na zoom nika zunga zirudo kutomba kwenyika ukaucha nezese zituno kumana na zoom tape zapondo ende kuno rino zitsurangoko tsurangoko ibuku retumone madimigira zaka shuzu wange chindau ili buku ningati pare zvino ririko ongororwa nge Ministry of Education kuti ripinde muzvikora kuti rosenziswa kuti one of the said books inonga ichishandiswa muzvikora kuchimane manimene kuchipinge nevamwe vese vanonga ichite zvechindau tobva apo ndoende rakazvirekete chindau rekete chindau ndakamboite column mukwaedza makore matatu adarika apo ndanga ndine column ndaiterere tsika nemagariro echindau saka ndane nguwa ndi nyore kukwaedze ndakazobata nze nyaya dzangu dzeshe idzi kuti dziite bhuku ndikabva ndariti rekete chindau iyo kolamu yacho yaizwo rekete chindau yaibude mukwaedza newspaper rekundo muzimbabwe tinoreziya teshe
vateereri vangada kuziva pamusoro paivo mukoma Ishmael Penyai vandiri kutaura nava mungajekesa
mazina angu ekubarwa ichindira ndonozi mukoma Ishmael chemusina Korea inyore Penyai ndiyo mazina endinodakarira kazhinji ari pakati wendaita chindau mukoma Ishmael chemusina Korea inyore Penyai ane makore 55 ekuberekwa makumi mashanu nemashanu
tatenda zvikuru mukoma Ishmael nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumunyori mukoma Ishmael Penyai vanonyora nerurimi rwendau muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezongo ya diapera rigaiti mbota risamisore na uzeduza na asli. Uwandu vanu wafane chureche COVID-19 mwenyeka. Wakakwira nezuro kushika pazana ne waliri kana kuti 102. Asu uwandu uu unogona kukwira nasi maneru apo urumende echa zivisa zvayawana nasi. Urumende ZANPF yopemera MDC Alliance mosla ye manyepo akanangana nekusvibisa zita renyika. Asi MDC Alliance inoti ZANPF inozviziva kuti ndiyo iri kuchikora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 yaita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.